A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, September the 6th, 2018. Welcome to the women's segment, the women's roundtable, where today we are looking at the continued decline in the number of women lawmakers after they were sworn into parliament yesterday. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye. And welcome to the Women's Roundtable. If you're just joining us, today we are looking at the number of women lawmakers who were sworn into office yesterday following this year's harmonized elections. What are your views on the issue?
And if you want to join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
And the live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
And don't forget that you are also live streaming on all our Facebook platforms. So go to VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 and join in the conversation.
Yes, and we are also on the internet. So you can literally join in the conversation right now by logging on to www.voashona.com, www.voandebele.com, and www.voastudio7.com.
Yeah, lamhla ke siyalemukela kuhlelo lwethu lapha isixoxa khona labesifazana. Lamhla siyabe sikhuluma labesifazana bona abasanda kufungiswa ukuba ngamalunga edale lephalamende ukuthi sizwe ukuthi kuyini abazabe bekwenza. Njalo sinanzelela ukuthi inengi lithi balutshwana abesifazana abafungiswe ukuthi bebe kulezi sikhundla. Kodwa siyakwazi phela ukuthi inani leli lande ukwengezelelwa ku proportional laphana representation abanye banikwa inani bese befakwa kwakhona phana. Kodwa siyananzelela nje ukuthi lanxa kunjalo abancintisileyo banqoba balutshwana, abanye badliwa kuwo ama-primary elections, abanye njalo abenelisanga banqotshwa kusiya ngokuthi banqotshwe yiliphi ibandla. Ngakho sikhangela ukuthi sikhulume labo sizwe ukuthi bathini bona kwini abasitshela khona. Kambe lokho kungabe kusitsho ukuthi ubukhokheli babesifazana buzancipha yini elizweni, kumbe sizababona bephatheka kukhetho kobuningi babo kunsuku leminyaka ezayo. Kusenjalo ke sikhulume labanye intathe ezindaba zeStudio 7 zikhulume labanye abesifazana abafungisiweyo ukuqalisa umsebenzi abagoqela uJasmine Tofa wakobulawayo, uThabita Khumalo wakobulawayo, kanye lo nkosikazi Nomathemba Ndlovu weMathebeleland South. Asizweni amazwi abo sebesanda kufungiswa ukuthi bathi. Akusenani, sizaqhubekela phambili ke sizwe ukuthi batheni okwakhathi esasoze senelise.
Yes, Star, maybe before I continue in Shona, we know that some women's rights groups have criticized the low number of women that have been elected into parliament this year, saying that even the 60 parliamentary seats that are reserved for proportional representation are not enough.
Yes, and we saw that yesterday in total 270 House of Assembly members and 80 senators were sworn in by the Clerk of Parliament. Mr. Kennedy Chokuta in Harare. Despite this large number, only 60 seats were guaranteed for women, with a few less voted into power through elections.
Yes, and you know, this is what we are discussing. So if you're just joining us, please join in and give us your view. Kune avo vachango vakupinda mchirongwa chedu cha nasi. Nasi tiri kutarisa isu madzimai vakakwanisa ivo kuwani kwa vachi utora miko nezuro sevadare. Tinoziva isu kuti pane iye inonzi proportional representation inopa zvigaro zvinokwana izvo 60. kumadzimai kungave kuri kusenate neimomo muparamende saka takaona madzimai akawanda achiwana zvigaro ikoko kuproportional representation asi vashoma vatakaona vachikwikwidza ivo vachikwikwidza nevarume uyezve vachizowanikwa vachivhoterwa kuti vapinde muparamende kana imomo mune mamwe mune dzimwe nzvimbo dzezvematongerwo enyika kumakanzurawo zvanga zvakafanana kuti madzimai mashoma akawanikwa iwo achikwanisa kupinda mukanzuru makanzuru akasiyana siyana asi mutori wedu wenhau westudio 7 akwanisa iye kukurukura nemumwe kanzura vekumasvingo amai Selina Maridza vachitaura ivo kuti vachaitira sei vanhu vekumasvingo apo patakaona vachitora mhiko nezuro kuti vari kuvimbisa kuti zvii zvavachange vari kuitira vanhu vemasvingo vakavavhotera regai tinzwe kuti vanga vari kuti chii amai Selina Maridza
tarisira kuseva community yose sakanzela agadzwa zviri pamutemo saka kubvira nhasi zvichienda mberi ndichameka shuwa kuti wadhi yangu maproblems osanga achiitika vasina pokuripota kamakanzera zasati agadziwa ndichamira navo ndichivabatsira ndichiuya ndichiisa maproblems avo kukanzo kuti agone kusoroviwa nekanzo
aiwa apo tiri kunzwa isu kubva kuna amai Selina Maridza vanova kanzura wekumasvingo muzvare Johana Mamombe veMDC Alliance vakataura zvakare nemutori wedu wenhau Godwin Mangunjika nezuro apo vakatoreswa mhiko yekunge vari parliamentarian weHarare West muzvare Johana mumwe wevechidiki muzvare Johana takataura navo vasati vasarudzwa kuve nhengo yeparamende vachiti ivo vane makore anokwanisa ivo kunge 25 saka ndivo mumwe wevechidiki vakagona kupinda muparamende vakamirira ivo bato reMDC Alliance regai tinzwe kuti ivo vari kuvimbisa chii vagari vekuHarare West
ungave uchibva kuMDC Alliance ungave uchibva kuZANU PF ungave uri independent tikuda kuti tise musoro pamwe chete toona kuti tingashandure sei nyika yedu tingaonesane sei kuti nyika yedu iendere mberi because kuti nyika iendere mberi zvinotanga imo mudare reparliament so ndochishuviro changu semumwe weumwe achange ari miririri mudare reparliament kuti tese tingoisa musoro pamwe chete timbokanganwa kwatinobva tozoita tabuda muparliament
aiwa muri kunzwa apo muzvare Johana Mamombe veMDC Alliance vari kuti hanzi rwendo runo vanhu ngavabatane hazvina basa kuti uri kubva kuMDC Alliance kana kuti uri kubva kuZANU PF uri kubva kuIndependent kana kupi vari kuti ivo ngavabatani vaise musoro pamwe chete tina amai yeukai Simba neGavi veZANU PF vekugutu vakatorawo zvakare mhiko yavo nezuro regai tiende kwavari tinzwe kuti ivo vari kuvimbisa chii kune vakavavhotera kwagutu ikoko
madzimai nevechidiki ngavave vanenge vachisanganisirwa mune zvekutongwa kwematunhu vachisanganisirwa mune zveupfumi hwenyika ino ndizvo zvazvimwe zvinhu zvatichange tichitarisira mugutu North Constituency kuti tione kuti madzimai vawana zvakavakwanira panyaya dzokurima kuitira kuti vakarima mhuri dzavo dzinochengetedzeka
aiwa apo manga muri kunzwa kubva kuna amai yeukai Sumba neGavi veZANU PF vari kumirira ivo Gutu North muparamende vari kutaura ivo kuti aiwa ndo zviri kuitika izvozvi vari kuti ivo vari kuda kuti vaone madzimai vachibatana vachiita mabasa ekuti upenyu hwavo huwandikwe ivo huchivandudzwa zvisina kuti uri kubva mupati ipi sa
ye lapho ke besizwa abesifazana abafungisiweyo ukuthi babe ngamalunga edale leparlamente endaweni ezichiyeneyo besichasisela ngabafuna ukukwenza ukuchiyeneyo abanye ke bebekhuluma ukuthi konke kuqala eparlamente ikho njengoba sikwazi ukuthi ikho lapho kubekwa khona imithetho eminingi lapho evunyelwana khona ukwenzela ukuthi yenze impilo zabantu zibe ngcono njengoba lathi silithembisile nje lisizezwa abanye ukuthi labo bebesithini abafungisiweyo lapha ngolimi lesindebele kodwa hayi kuzalandela ngemizuzwana ethile ke kulabo abasanda ukusixhuma nxa ufuna ukubeke lakho ilizwi ukuthi uthini ngamalunga edala eparlamente asanda ukufungiswa ungasi chayela ucingo kathesi sixoxe lawe lapha kumbe usendele i-message ku-Facebook lapha uyabona kubhaliwe lapha kulotshiwe nxa usilandela lapha kumabonakude ukuthi inombolo zethu yiziphi siza kuchayela ucingo sixoxe lawe ngalolu daba
Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa haiwa tinokuchingamidzai kune vari kuda kuenda pa internet endai pa www.voazimbabwe.com munokwanisa kuti wana ipapo aiwa hanzvadzi yangu ntungamiri Nkomo anga akateerera chirongwa chemadzimai abva ati sister munenge maresha gadzirisai pamagadzi pamataura apo saka kana muda kuti ona pa internet endai ipapo tina Kizito Chiomberegwa ari kuti watching you ndiri kuno kulusaka kuZambia tinajwa Sinta Johnson anza watching you from Namibia munoziya zvokuita kana muri kuda kupinda muchirongwa munogona ngonyora namba dzenyu asi pindai manyora namba yenyu ne code yenyu mutudzo upfungwa dzenyu Bernard Muvembi ari kuti good evening I'm watching you from South Africa Thomas Matamba nadzi wanzi komaswera seiko pano aiwa taswera isu eni chinguo ari kuti I'm watching all the way from Harare madzimai kana muri pano toda kuti mupinde muchirongwa chirongwa ichi ndechenyu mutudzo kuti imi muri kuona sei kushomeka kuri kuramba kuchiita madzimai muparamende nyanya uyezve kana kumakanzura ikokoko kuti munoona zviri kufambika sei Makenzi Mushingiya ari kuti nice aiwa tinokuchingamidza ipachirongwa Titus Mukucha anza watching you ndiri kuno ku South Africa kumpumalanga tienda izendera ari kuti maswera sei iko Miriam Marete ari kuti I'm watching you I'm in Cape Town in South Africa Nancy Nendo Kwangwa anza hello marvelous good to be part of the live talk kana muri kuziva takange tina sister Nancy Nendo Kwangwa imo muno mustudio vanga vanesu kusvondora pera saka vari kutarisawo vachida kuona kuti zvii zviri kuitika pinai muchirongwa mutudze pfungwa dzenyu pass more chidoko ari kuti ndiri kukona izvangu ndiri kuno kuZimbabwe star
Yes, sibonge lati umsunduzwa ndlovulayo usibukele lapha uthi hello lati sithi Hello kuwe sibonge njalo lomgcini inyoni layo uyasilandela lapha njalo sifakele inombolo yakhe yocingo ufuna simchayela ucingo sakuchayela kuthi mgcini khona ngapho kodwa singaqhubeki phambili nje ngoba ngeke ngalithembisa ngathi siza kuzwa ukuthi bathini ke abameli abamalunga edale leParliament amanye abaxoxa lentathela izindaba yethu uMavis Gama eHarare besanda ukufungiswa laba ke ngonkosazana Thabita Khumalo lo nkosazana Jasmine Tofanga be MDC Alliance kanye lo nkosazana lo nkosikazi noMathemba Ndlovu eMathebeleland South asizweni ukuthi bathini bona
Nge government ekhona asikhangelelanga lutho. Besikhangelela uthenxe ukungaba lama changes ilizwe lingaphakama. But ngendlela okwenzakala ngakhona akulalutho. Bazaqhubeka besenza khona ukwana abakwenzayo. Ngoba lokhu kufana lokuthi liwayini elidala elisembodleleni entsha. So akula nguquko akula ma changes. Vele ngizobuhlungu unzima kakhulu kuyokuba isiphamaso lipho ngokuhlalela nje ukuthi likhethiwe but sizazama ukusemandleni but hey kubuhlungu ngalo uhulumende okhona eZimbabwe sizayigebhela kuphela
sesiphendukile eParliament ukuthi sizobona ukuthi imithetho ihamba njani sonke siyazi ukuthi kule mithetho kuleli lizwe engahambelani lesisekelo sombuso selizwe so silethemba ukuthi sizazama ukuthi imithetho leyo ilandelane lesisekelo selizwe esithi khona alignment of laws to the constitution njalo sonke siyazi ukuthi kube lokuhlukuluzwa ukuthize okwabameli beParliament abebandla lethu njalo akula kuzange lempumela yokuthi ukuhlukuluzwa lokhu kwaphetha njani sonke siyazi ukuthi kunje nje njengabameli beParliament saliswa ilungelo lokuthi sanelise ukuthi sitshintshe imithetho ehlukuluza uZulu ngokuthi uminister ngaleso sikhathi uChombo wasikhambise ekhothe sithi kasilalungelo lokuthi sibhale sitshintshe imithetho ilungele lelongela ama minister kuphela silethemba ukuthi lonyaka kuzaba lomehluko
njengoba sivuleka esi parliament i 9th parliament sibona ukuthi imele sisebenze kakhulu siqedisa imsebenze esayiqalisa nge 8th parliament ewunjenge uku imithetho eyayikhona for example ukungathathwa kwabantwana abangaphansi kweminyaka engu 18 and then abesintwana babe lakho ukuthi ngabe befuna ukuthola uncedo ezibhedlela bathole uncedo lona lolu njengoba kathesi ngayimntwana engaphansi kwe 18 years ngalakho ukuthi ahambe esibhedlela ngayegula mela yedinga umuntu omdala uthi amncedo iParliament lalokho okuthiwa yi-executive lapho kuhlala khona amaminista lokuzeni lapho kuhlala khona amajaji ijudiciary sonke silingene so kuqakathekile ukuthi thina njenge-house of assembly i-lower house ukuthi simele ukuthi sithathe ilungelo lethu ukuthi uhulumende angabosiyeyisa lathi si-protecte isinqumo selizwe constitution so lokwana ukuthiwa interference ngelokuzeni ngokungasinaki ikho esimele sikukhangele kakhulu.
Yes, there was the MDC Alliance legislators Mavlia saying actually legislator Tabita Khumalo is saying it's unfortunate that the MDC Alliance, she alleges, is under siege.
Mm-hmm.
And legislator Jasmine Tofa is saying they will continue fighting against child marriages and other issues like that. So they are going to continue with the laws that they had proposed so that they are passed into law. And then Nomathemba Ndlovu from Matabeleland South is also saying that she wishes it was her party which had the majority and which was ruling, because now there are economic hardships. They will just be sitting like stooges there when the economy is suffering. But the three of them are vowing that they will continue with what they started so that there's improvement in the country.
Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tanga tiri kunzwa kune vamwe makanzura nevadare vari kubva ivo kuMatabeleland vari kutaura kuti vacharamba ivo vachiedza kuti zvinhu zvisanduke munyika. Vanoti ivo vari kushushikana semadzimai kuti bato ravo reMDC Alliance harina kunyanyowana yatingati majority muparamende, asi vachaedza kuramba vachirwisa zvinhu zvakadai sekurodzwa kwevana vasati vabva zera nezvimwewo. Asi taita rombo rakanaka tine muzvareli Linda Masarira vari panhare timbotaura navo. Mumwe weavo vaikwikwidzawo vachida kuitawo MP vakamirira ivo bato reMDC Muzvare Tokozani kuperegai tende kwavari. Hello Muzvare Masarira. Aiwa, tiri wadi. Takaona Muzvare Masarira muna kunyatsozobuda zvakanaka, asi tinoona zvemuri kuramba muchinetswa padandemutandiri reinternet. Zviri kumbofamba sei? Munoona sei nyaya yekuti madzimai aderera akawanikwa iwo achipinda muparamende?
Zvino zvinorwadza zvikuru, zvinoshungurudza kuti mugore ra-2018 tine bumbiro remutemo ritsva rakaitwa muna 2018 tinowanikwa tichitadza kubhalansisa madzimai nevanhurume mukati meparamende. Bumbiro redu remutemo, constitution yenyika, inotaura zvakajeka musection 17 kuti hurumende vemapato kana ani nani zvake unofanira kukoshesa kuyananiswa nekuenzaniswa kwemaopportunities kwemunhukadzi nemunhurume. Saka saizvozvo zvinorwadza kuona kuti uparamende yatinayo gore rino yagadzwa nzuro mune madzimai 25 chete vakakwanisa kukunda mutsarudzo. Izvi zvakanyanya kuitika nenyaya yekuti tichiri kutambudzika nemareligious beliefs, macultural beliefs, nekusakosheswa kwatinoitwa nevanhurume mukati menyika ino mumapato. Ndinoda kutanga nekukupai kuti mumapato atanga tiinawo, ZANU PF yaiva nemacandidate 23 madzimai out of 210, which is about 11%. MDC Alliance yaiva ne7 madzimai out of 209. Isu kubato redu takakwanisa kubuda ne27 madzimai out of 112 makandidates atanga tiinawo. Shuviro yedu isusu MDC taitoda kuti tikwanise kunoita hafu yemadzimai nevanhurume, asi takaonawo zvakare kuti vanhukadzi vaiwanikwa nematambudziko ekuti varume vavo vaigona kuvakudza kuti handidi mukadzi anoita zvematongerwo enyika. Asi madzimai vanofanirwa kuzivawo zvakare kuti zvakavakoshera kuwana vanhukadzi vari mune zvematongerwo enyika, nekuti vanenge vachimhanyisa matambudziko anotarisana nevanhukadzi. Tetipiri, insura nukazi varimu mapato, atisku kosheta kusimukira kwedu mumapato iwayo. Zvinoramba zvichishandiswa nevanhurume kurwisa mamwe madzimai nekuburitsa mamwe madzimai sezvakaitika kuna Dr. Tokozani Kupe. Tichitarisawo zvakare, madzimai avamo mumakey positions, mapolitical parties, makey decision making positions. Vanozongotambira zvinenge zvagarwa pasi nevanhurume kuti ndo zvakuitika. Izvo chiri chinhu chinopikisana nebumbiro redu remutemo. Nekuti tatarisa zvakare mubumbiro redu remutemo section 2, munotaura kuti any law, any custom, any religion that is inconsistent with the constitution of this country is invalid. Saka naizvozvo zvakakosha kuti isu zvizvarwa zvemuZimbabwe tizive mutemo wedu, tizive zvakatinakira, tigone kunoona kuti patiri kunopinda musarudzo muna 2023 tichakoshesa munhukadzi, nekuti munhukadzi ari kukonstitusa 54% of the population. Takawanda kupfuura vanhurume, asi tinowanika tichigorera vanhurume ivavo muzvinzvimbo zveutungamiriri. Asi kutive patiri nhasi 38 years later, vanhurume ivavo ndo vakaondonga nyika, ndo vari kuramba vachimbunyikidza vanhukadzi, ndo vari kubata vanhukadzi zvibharo, ndo vari kumbunyikidza vakadzi mumabasa, ndo vari kuti kune munhukadzi kazvisati ndakupa basa zvikambotanga ndakunda kuziva ndavatanewe. Saka zvinhu zvekuti isu vanhukadzi vacho tikufanira kuchinja mafungiro edu, kuti tange kuona kuti zvinhu zvatinochema nazvo zviri kutitsambudza mumararamiro zviri kugadziriswa here nevanhurume ava vatinovhotera. Saka nyaya dzekuwanikwa kune vakadzi vashoma muparamende inyaya yakadzama, ine madimensions akasiyana-siyana nokukundikana kwevakadzi kuti vakwanise kunosarudzwa kuti vave vamiririri muparamende nekumakanzuro.
Aiwa, tinotenda Muzvare Linda Masarira. Muve nezuva rakanaka, tichakudzoka kwamuri munguva inotevera. Muve nezuva rakanaka.
Ndinotenda sisimave.
Babai. Tiri kunzwa kuti tina Honorable Linet Karenye, muripo here panhare?
Ndiripo Mavelas, wakadizva.
Aiwa, tiripo nemakorokoto.
Aiwa, ndedu tese.
Ehe, titsanangureiwo kuti imimi makavhoterwa kupi, uyezve muri kuona sei zvatiri kuona zviri kuitika izvi, kuti madzimai vari kuramba vachishomeka, vari kuwanikwa ivo vachipinda mudare iro reparamende.
Ndakapinda muManicaland province under the proportional representation yewomen quota. Takakwanisa kupindawo kumusangano wedu weMDC Alliance. Madzimai akakwanisa kupinda pamwe chete tiri 48 kuMDC Alliance. Zvichireva izvo kuti hazvisiri izvo zvatinofanira kunga takabuda nazvo. Pfungwa yedu nemaonero edu taidai takapfuura ipapo, asi muonero wangu ndewekuti pfungwa dzangu ini chakaita dambudziko muZimbabwe, noti kuMDC Alliance chete, ndoti Zimbabwe yese zvayo kumapolitical parties ese. Sakagadzirwa bumbiro remutemo, ndopandinoona isu semadzimai kuti takaitwa chikuku hwata-hwata paya patakanzi mune 60% dzamuchaisirwa muconstitution. Takafungidzira kuti tapiwa hezvo, tatonyengedzwa nekuti ipapo ndopatakapararira ipapo. Imi pfungwa dzangu ndinoti taidai takaita fight for the 50-50 only, tisina kubvuma nyaya yekota system. Nyaya yako pari zvino, varume vese in all political parties vanoti kana taakuenda kusarudzo, vanoti imi semadzimai mutori nechenyu chikamu nechekare. Saka paidzi 210 idzamu ngachauyi muchiti zvemunoda kuri sefu. So ndiyo hondo yandakaona mukufamba kwangu neexperience yandakaona kuti isu semadzimai takaona kuti ipapo ndo patakatadza kuwana mukana wakaringana wekuti tipinde mudare reparliament. Chechipiri chandakaona takatadzisa kuti madzimai awande ndechekuti isu semadzimai paya pataifanira kunga takakurumidza kutarira kuti ini ndichada kuzomira apo, umwe achizomira apo, takanonoka, varume vakatitangira. So patakasara kuda kuzoenda kuti taakuda masafe seats, varume vaiti aiwa kuno kukwave kwangu. Pati ikatiwo uku ndekwemadzimai, varume vakati kwete, matotorera zvigaro. So ndinofungidzira kuti pari zvino tisasaramba tichichema, isu ngatichigara tatema nekuti tsenzi inogara yatema. Izvozvi sekutaura kunoita president wangu vachamisa vari kuti izvo madzimai pari zvino ngatichitotanga kuidentify kwatinoti uku ndokwandiri kuda iwe semudzimai wotoenda ikoko wototanga kushanda wototanga kuita popular wototanga kuita zvinhu zviri visible madzimai wototanga kukuziva then tototanga kuti taakuenda 2023 watove popular then we increase the number yamadzimai ende nyaya imwe yandinoona ndeyekuti isuwo madzimai dambudziko rakava rekuti tinoona sekunge proportional kunzi wapiwa kunzi wapiwa parisefu but ini I believe in working. I believe kuti iwe ukaenda ukano identify constituents you become so attached to the grassroots vanhu votanga kukunzwisisa nekuti unenge waakuita zvinhu uchidi uchizivikanwa izvozvi mukatarisa vanhu vakaenda first past the post vashoma vamwe mabiya yedu taifungidzira kuti kuda kupiara ndokurisefu so ini ndinofungidzira kuti ngatisosaramba tichingoti varume vakatidzvanyirira varume vakatidzvanyira chokwadi varume kune kwavakatidzvanyirira kumwe kwacho tisu tega takatadza kusapotana semadzimai nekuti tine madzimai aitema aida masisi but madzimai mamwe unotonzwa kuti anodirei siti ngaaende kupr hezvo muri kukangana kuti akaenda kupesi pasi deposi avhura mumwe mukana wekusimudzira mumwe mudzimai so ini ndinofungidzira kuti pfungwa imwe yatapiwa napurezident wangu vababa chamisa yekuti imi semadzimai start to identify kwamuri kuda kuita makanzura start to identify kwamuda kuita maMP motoshanda tosimudzirana nekuti kugara tichichema hazvishandi ende isusu I think let's engage varume vacho tiite work side by side with them because they are not our enemies isusu tikashanda nawo they will even help us marvelous then we move the country because if you educate a woman if you promote a woman mukatarisa chero corruption chaiyo chaiyo haiwanikwe kumadzimai inowanikwa kuvanhurume vazhinji vakadzi tine mweya wokubereka so ndofundiza kuti madzimai ngatisapotanei pache zvedu maringe nekushanda kwako maringe nekunzwanana kwako nemuvanhu vako ende chimwe chinhu hazvizini zvekuti ndongomira mavhela tinofanirawo kuti kuidentifya maparties eunoziva kuti uku ndofunga kwangu kungandiitira zvakanaka nekuti ukangofunga kuti ndaakuda kuita pati yekwakati pati yekwakati zvinotidisadvantaja futi semadzimai because muzimbabwen politics dzandaakuziva isvo kashoma kumira uri independent semudzimai ukahwina kashoma kumira uri kupati ichiri kusimuka ukahwina so isusu kana uri kupati yako yezvanu uri kupati yako yemdc kana whatever pati uchiziva kuti ndiri popular woidentifya masisi then youmove and you have more women in parliament
aiwa batai makadaro tinokutendai chaizvo MP veManicaland vaamai karenye you had the star from she's actually the MP for Manicaland. She came in under the women's proportional representation under MDC. But she's saying, you know, her wish is that women should really contest and be voted for, not just rely on this proportional representation, because it actually disadvantages women. Because yes. The men then say to you, oh, no, we're not going to let you go for that seat because you can go to proportional representation. But it has only a few seats for both, you know, all the parties that are contesting.
That's very interesting. And we have our next guest, Tabita Komalo, legislator, MDCT. Siyalamukela kuhlelo.
Ngiyabonga Brenda, dinjani Zimbabwe, dinjani 27.
Hayi, siyaphila lapha ukhuluma lo sithandekile kodwa siyabona ukuthi lisanda ukufungiswa ukuthi libe ngamalungu edalela eParliament kodwa wena hayi vele usungumnikazi wendawo. Yes, sikuzwile lapho usithi uke wakhuluma lentathela izindaba zethu khona ngapho eHarare wathi kwakule mithetho eminya isisunguliwe elizaqhubeka lokho likhankasela ukuthi ipase isetshenziswe kuyini elikukhangeleleyo ngale iParliament ezayo ukuzanceda impilo yabesifazana labantwana.
Hayi, singakhangela saphuma lesisekelo sombuso kwavunyelwana ukuthi kule mithetho emincane okungama statutory instrument angahambelani lokusesisekeleni sombuso njengamasingakhangela i-Post Public Order and Security Act iyasalela ukuthi sitshengisele ukuthi into azimanga kuhle kodwa isisekelo siyasivumela ukuthi sitshengisele seeking a silung the alignment of the laws. Yebona yeka kusoze kube lula. Kodwa ukukhona ukuthi kumele sizikhankasele kuze kulunge ngoba kayikho enye indlela esingakwenza ngakho ngaphandle ukuthi sine lokho sikhankasa sizafika isikhathi ukuthi kuyalunga.
Ye kuyineli kukhangeleleyo kulelo dale njengoba sibona ukuthi lina inani leni liphansi kulabanye benu bezanuPF.
Inani lethu liphansi into esiyikhohlayo njengabomama nxa singabuyela emuva sithandekile ngensuku zekhophati. Ngiyakhumbula sonke siyakhumbula ukuthi singomama sahlaba umkhosi ekhophaki ukuthi ikomiti yekhophaki ayilabomama sahlaba umkhosi samhlaba umkhosi. Impendulo yaphuma ecacileyo. Ikhophaki yathi thina siphiwe amagama abantu abazahlala kukomiti yekhophaki ngamabandla enu. Okutsho ukuthi udubo lwethu alukho esisekeleni sombuso selishi. Udubo usemabandleni esivela khona. So sokuqakathekile ukuthi njengabomama emabandleni ethu asikhankaselelini yona lani 50-50 agenda ukuthi ingene ezisekeleni zombuso zamabandla ethu. Osokuzasipha manje izindlela zokuthi sikhankasele ukuthi uma sesisiye ephalamende kule 210 seats. So njena njengabomama sifuka 105 ngoba sokubhalwe ngaphi esisekelweni. Akusele usengasalisa ukuthi leso sisekelo sifezwe sifezwe umsebenzi wabomama abangeni ngoba lokhu ukuthi kathesi sisuke sigijine ngimzibe umama ukarenyi sibili esithi kathesi sikhathi ukuthi singene kuma-constituencies abanye sikhankase kwenzele isiqinu se-2023 kuzaba nenkalakatho yomsindo ozavuma ukuthi ngingene ku-constituency yakhe ngubani ongafuna ukuthi aphendule. Kanti kona sesisilwa manje sodwa. Kukanti-ke singalungisa umthetho akuselakulwa ngoba sesitshelwa ukuthi u-210 seats lezi esilazo sila 110 seats ama-constituency lawa awabanjwa ngomama bodwa. I-210 lena akubanjwa ngobaba bodwa. You're done for now ngoba nxa singenzanga njalo sizawuhlaba sibili umkhosi.
Ye kuyezwakala. Ubambe khonapho siyaphenduka kuwe njalo silo umlaleli. Hello. Hello, caller.
Hello, I'm
there. Makadiko.
Tiripo makadeni, sisi mavela.
Ai, wati tukuta ora nani uyeshe muri kupi?
Muri kuta ora namire marete ku Cape Town, South Africa.
Taura yenyu tinswi.
Ini muri kuta ora kutipa namba ya madzimu. Akakwanisa kupinda mparliament. Munozira pa politics ze ku Zimbabwe. I've been digital politics in the ground. Especially kana wakazvimirira uri independent kana kuti uchisupporta an opposition party. Vanothreatena, vanointimidata. Saka vakadzi vazhinji vanotya kuve involved muzvinhu zvinenge zviri of violence. It's not like women they don't wanna participate in this politic issue. But the thing is I've been there as an independent candidate in Mazoe North constituents. Mm-hmm. You know what I experienced by those days? You go and even if you talk with someone, when behind your back, they come to that patient and intimidate, we will burn your house. Mm-hmm. At the end, you don't have to run into a program in fear. Vanhu havazo kwanisa kuparticipata, vanhu havazo kwanisa kuzviexpressa kuti vakwanise kuwanikwa ivo vachiitawose vachipinda mune zvematongerwo enyika sinzi vari vanhu vechikadzi. Kana ndiri kuenda hangu ndaiparticipata in a way yekuti ndaingozvipira kuti ndakafa kare. But there's several times vachiuya, vachinoka, vachiimba, vachiita zvinhu zvakangosiyana siyana. Tokada kutarisa kuti vakadzi vazhinji sinzi vari powerless, havakwanisi kuzvimirira, havakwanisi kuzvirwira, vanopedzera vangokwita vangoonati it's better for me to just stay away from this thing of politics. Mm-hmm. Because they know this, especially the ruling party, kune vanhu vanothreatena vanhu. Isusu kwedu taitoziva nemumwe munhu handingakwanisa kutaura nezita, but aitozivikanwa kuti aninge ariko ende akatongokuona waparara wapera.
Mm.
Saka imi sisimiri ya mundera mangu wana mchada kudzokera here. Namba zenyu adzisikunya tsoita zvakanaka. But star, our caller there was saying she was active in politics. She says she was in Mazowe. But she was threatened and she feels that women do want to go into politics, but they fear the unknown. And she says, you know, in some areas, after you go and you're campaigning, the people actually go and ask the person you were talking to that, why were you talking to that person, and start, you know, like really berating them. So okay. This is Miriam Marete. She actually came from our VOA Facebook page. But regate ni kuna maikarenye. Maikarenye muripo ere?
Muripo mavela.
Manzwa zvataura namuzvare Miriam Marete ava. Ndo zvamuri kusangana nazvo ere izvi semadzimai vari munyaya idzo dzezvematongerwo enyika? Nekuti ivo vati mwoyo wavo waida chaizvo kuti vapinde mune zvematongerwo enyika, asi vakazokundikana nekushungurudzwa nezvimwe zvakadaro.
Ichokwadi mavelas. Mudzimai especially anenge achiri kutanga kupinda achidawo kuti aparticipate mu politics. Kazhinji zhinji kacho zano inopinda mune issue yekuchichidzira. Issue yekuti ukangoona imba yemunhu yanzi yatsva, iwewe pache zvako unotofungidzira kuti imba yangu inotsva. Then vamwewo varume vane vava kuti aiwa usapinda munyaya dzematongerwo enyika nekuti ungazoputsisa musha wangu. Saka izvozvo zviri kuwanika muZimbabwe. Ende kumhanya kwatinenge tichiita tese semadzimai kunoragidza kuti vanosara chete varimo ndevaya vakashinga vakambopinda mazviri vakaona kuti aiwaka tikasatosimuka pache zvedu hazvishandi. Asi ndoda kuinkareja ivo vamwe vadiva vedu vari kunze nekuti vazhinji vacho vanoti inini bhizinesi rangu kana kuti inini ndinozotya zvakati zvakati. But isusu tisu tinofanira kuzvisumbura. Chandinoziva ndechekuti isusu tikasimuka neuwandu hwedu semadzimai tichibatsirana, zvese izvi zvinopedzisira zerizhimu yakona kuti no, maZimbabwenzi vasimuka semadzimai. So ini ndinokurudzira kuti ehe, ichokwadi kuti zano iri kutitidzira uye zano iri kukwanisa iyo kuponda. Mukatarisa izvozvipo zvakaitwa vanhu vakabayiwa after the election, izvozvo zvega munhukadzi aibva mushopimake haana chekuita nezvematongerwo enyika zvaanga ari kuita, angobayiwa ari musiti. Zvotopinza fiye kune munhu uya munhukadzi kuti oraiti kana zvonzi kwaitwa election vanhu vari kuti vatamisa vahwina vamunenge vagova kuti iwo ini vahwina, vanhu vopedzisira vaakutonzi vaakubayiwa vaakudii. Isu tinoona sekuti kuchichidzira kwanga kuchiitwa paya kuti kana tikangoona vanhu vabayiwa vakadzi vese vanotya. Asi ndinoti kumadzimai, we have to defend zvatinoda semadzimai. Ngatisimuke tivakidzire kuti no, Zimbabwean politics dzinoda madzimai nekuti madzimai vanhu vari tolerant, vanhu vanoda peace, vanhu vasingadi kurwisana, vanhu vasingadi kudii. Saka vazhinji zhinji madzimai mukasasimuka kumakanzura ikoko, mukasasimuka kuma MPs ikoko, zvoreva kuti varume vanoramba vachingopinda isu tichisara. Saka ngatisimuke ngatiite kushinga, ndoziva kuti zvinorwadza, asi ngatidzidzewo from experience kuti mamwe madzimai aimbosungwa. Ivo takasungwa tikapinda mumajeri maKrismas achidyiwa vana vari vegakumba, asi iwe urimo. But unoziva kuti after that ndatove nhini ndaakumirira kodzero dzangu nekumirira madzimai ari kunze kuti kana zvakamboitiwa kwandiri kana iwe unokwanisa kuzviita. Saka ngatisimuke.
Maybe if you can say the same thing in English, what you just said, especially for those that are aspiring to get into politics. You said something very crucial right there in English, please.
I just want to urge those women who want to participate in politics. I know the field is not leveled for us, but what I want to urge you is the ZANU-PF and the regime has got a tendency of installing fear in women. But what I want to urge you is,
We have got women politicians who have been in the field for some time. Mm-hmm. And we must also stand up and try to make sure that we have to defend the women's voices out there. We have also to groom the young leaders who also want to participate in politics. Mm-hmm. So that if you go and rest like us in Karnataka, if we have 10 around 60 or 70, we have to go and rest. And these young women can come and also continue to fight for our rights. It doesn't make sense to continue to say women are victimized and what. We have to stand and say no. We say no to violence. We say no to intimidation. We say to ZANU-PF, please demilitarize everything. We don't want the armies in the streets. The armies must go to the barracks so that the field will be leveled, so that the women will not fear anybody. Because other women, if they see the soldiers in the streets, they will say, no, let me not participate. Mm-hmm. So I encourage you women that we have to stand up and fight and call a spade and say to ZANU-PF, we want the field to be leveled for women. We don't want to see the soldiers in the street. We don't want to see the police in the police station. The field must be leveled for women. And I say to the women, we must stand up, support each other, encourage each other, and we stand and continue to fight for our rights. And I know if we stand up, the other women will follow. So if you want to be an MP, a councillor, don't fear anybody. Just stand up and fight for our rights as women. And mm-hmm. I know if you choose a political party, you win.
Thank you so much. We also did actually speak to Amai Monica Mutshwangwa of ZANU-PF. She is one of the senators that were sworn in yesterday, but she said she had investors, so would have loved to also have a ZANU-PF voice on the show so that, you know, some of these allegations that are being leveled against them, they can answer for themselves.
Yes, and before we go to Honorable Khumalo, we would like to say thank you to our viewers and our listeners who have made Mavis Msimango, we have Navigator Siziba yena othili njani lo khumbulani ncubelayo uyasibulisa uthuli masoka layo uthi uyasilandela kodwa kulabanye abathi kabezwa ukuthi sikhulumani bezwa nje sihlabela sithemba luzalungiswa lolo hlupho ngabasikhangelela imchina lapho abathi abasizwa sibonge njalo usindisiwe Ndlovu Loveness Ndebele lo sibona okuhle lungasibandali phose phela amazwi lisitshela ukuthi kwini elifuna sikubale emoyeni sesibuya kuwe njalo Nkosazana Khumalo ungasichasela ke ukuthi ngombono wakho kungenziwani ukuthi abesifazana inani labo likhuphuke kula madala eParliamente kuma council
into yokuqala ukuthi kumele sigcinisane
mhm
President wethu thina ubaba uChamisa uhlale sitshela ukuthi sisempini so singaqalisa ukutefa bazasivalela phandle yibona ye kubuhlungu sibili kodwa udade wethu lo kade ekhuluma kanti manje thina othavita labo maikore sinja ingani lokhu esikhona kodwa lathi siyahlukuluswa ukuhlukuluza kuyasiqinisa ngoba kuzakupha umbono ukuthi kanti wena vele ilungile lakho njengomama ngelani ngelokumele omama lokulwela ilizwe ngoba singakhohlwa ukuthi empini kwahamba ubaba labomama kanti sokubuya sesiphendukile sokutshintsha njani singethu selwa ukutshaywa kunamhla zingena emajele kunamhla sibutsha kodwa kuye simile mpo ngoba sithi ilungile likamama phambili asifundisaneni nibo mama kanti ngani umhlelo ubuhlungu wezinja ibattle sigile asifundisaneni ukuthi sesifikile isikhathi ukuthi sivote amarogwe siwachinye ngoba ikusasa yabantu bethu isezandleni zethu imithetho ikhona bayebehli uhulumende wehlule kuyilandela njengoba sehlule kuyilandela asiyidimandenini ngoba wasithembisa esisekeleni sombuso
Yeah, what
you do that is a clean eye, econidochie.
Okay. Kodwa nxa sikhumbula laphana li kuncintiswa kuma primaries bangabe babe khona besifazana abane abaningi yini abangabe badliwa kuma primaries.
Yeah, ababe khona civil kodwa anti yakwazi ukuthi xa sesikuma primaries obaba bandi ukuthatha ama youth babadakise babuye sebebenzele ukuthuka selukunqunula sebesenzani so abanye omama nxa sokunjalo bandise ukuhlehlela emva ngicela ukuthi kukhuthaza abomama ukuthi lokho ngamagcobo kuzomba ngazo ngamagcobo lawo umuntu ekuthethisa ngakungene ngapha kuphume ngale but unizitshela ukuthi sisonke nxa wena ukukwanisa nami ngiyakwanelisa.
Mm-hmm. Ye, yeah, unganika lawo mazwi enkuthazo ngolimi lwesiNgisi ke ukuthi how are you encouraging the women, more women to join in the races?
Okay, to all Zimbabwean women, especially the youth, you are the next generation to take over this government. And the time has come to understand that the political minefield in Zimbabwe is very, very rocky. But that should not be a deterrent for you to take over where we are going to hand over. We are going to have you be handing over to you very soon. And you carry the flag for women. Take care the lives of women. Respect of women, women's dignity. It's all in your hands. Don't worry about the victimization. Don't worry about the beating. Believe you me, we went through that. And look at us. We are still fighting and soldiering on. That being a woman, a woman. We are multi-skilled. Let's use those skills to take over and run this country to stop all this nonsense that is taking. Our children are dying. Our children are not going to school. We can't feed our families. We are going to hospitals. We are going to die. Nothing is moving. This is a do or die for our children. We don't want our kids to put tombstones on our gravesite and curse us for destroying their lives. Let's fight for the next generation. And the next generation, you are on our backs. Let's move together. This is your time. You are taking over. So we're going through the last hurdle.
Mm-hmm. Honorable Khumalo Thombo, we are kwamuri toti. Takatarisa zviri kuitika muparamende. Parizi no muchikompea imi mamuri muparamende ichangobva ye session yapfuura nezvamuri kuona muparamende ye session inoi panyaya pehuwandu hwemadzimai zvakamira sei?
Ndoda kubvumirana na mai kore paati iye kubvuma proportional representation takareswa ichokwadi ichocho. Dai takatotsika pa 50% dai nhamo yetisina and dambudziko taanaro nderekuti kana uri pa proportional representation une mabasa matatu sa MP legislative representation and oversight unoenda ku constituency ipi kunokurukura nevanhu kubvunza kuti ndakutogara muparamendi ye Wednesday maminita anenge aripo vamuchida kuti ndonobvunza nezvei. Now tiri kunzi tiri proportional representation covering the whole of Bulawayo metropolitan. Saka semadzimai zvatotarira kuita manje constitutions yoga yoga tine kodzero yekusvika ndezviri pabumbiro. Saka ngatimboedzai kunosvika maconstituency iwawo tichikurukura nemadzimai tione kuti dambudziko richabuda nderipi pakati pedu reproportional representation nevarume. Tikaona dambudziko iroro tobuda togara pasi vabiya vedu kava kuti aiwa tati tichitevedzera chimutemo kana zvareswa todini kuti tishandise tiite basa ratatuma nebumbiro romutemo renyika. Yeah. Ndopa chabuda dambudziko ipapo. Saka tine basa hombe nana maikori. Manika rendi yese anofa matendera maconstituency yese kuti ndozotaura bumbiro zviri kunzi proportional representation for that particular province.
Ya, bata yenyu makadaro timbotora muteereri tichadzoka kwamuri notoda kunyatsoti munyatsoti breakera down kuti proportional yacho inorevei chaizvo. Bata yenyu makadaro. Tine muteereri. Hello muteereri.
Hello, makasimbere.
Tiri kunzwa kuti matimu noitwa Cecilia. Makadi yenyu, muri kupi?
Ndinofara hangu, ndinoitwa Cecilia Stengedza, ndiri ku Cape Town.
Aiwa, taurai tinzwe, tinokuchingamidzai.
Ai, mishanti nungo kumbira wa mkati nika edu. Da ingoto kumbira wa tunafunga tikati samari mkati. Shumishubishu ngati kwa shakanaka. Nekuti isuwa meyama takundi kanya. Takungoto dana evo mwari kutubela kumbira.
Mashoko makuku tu. Tina honorable, varipano honorable kumalo. Aminu kana mune shwa mkado kutawura navo. Mchifuzo opanya iyo iye. Shwa triku kurukura nezazo. Alo, sisile, taura enyu?
Nzinda ngoti, inina angu, andina angu, shukuta ura shukra wanda, nukuti ndati ene, taonda uto shunguru zikasi, kuti, andina kungoto chema ni mina matutubenu, alivati nkwa.
Aiwa, paka nakati, nukutenda icha isu.
Nukutenda iwe, nimiwe, maitabasa.
Bye-bye.
Yeah, bese sithe siyabuyela kuwe njalo Nkosazana Thabita Khumalo ukubana usichasisele ukuthi udaba lolwana elokuthi abesifazana bathole inani elithile eParliament lihamba njani kuyabe sokufike njani njalo lonyaka lubekwe njani.
Hayi kuhle kuthi ke ngitendile usisi lo bathethe ukuthi amene nemashoko enyi wawo musarege kunamata. Nguva yamwari ndo yakakosha yedu yenyama nguva inonetsa because azvibudi nenzira zvinodiwa namwari tozvikudzai tinamatiro yechanaka chete kanye nguva yesindebele mbenesoni
ya ngesindebele kodwa ungaqalisi mana ngubalela abanye abalalela bamboni ngani lapha bacho kuwe kulo Lindsay Harmon uthi okukachamisa lokho asazi abantu ngabe kwasekelwa umakhuphe. Uphinda athi hayi chamisa tried no victory, the same future is very bleak. Ingani uthi yena kodwa kunganqobi kwakhe ukuthi akuseyi ukuba umsunduzwa Ndlovene uthi umsebenzi mnengi okumele wenziwe uthi okwakuqala lingavumi okweza uthi izanu kayilungise indaba bethengele amapolisa inform okunye sokungalandela emuva. Ngikwazi ukuthi ungathini ngalokho okutshiwo ngabalaleli.
Ngicabanga ukuthi ngakwayekela kumakhuphe abe nguye. Bakithi benkosi kuleli lizwe sonke siyazi ukuthi isitha sethu esesifakise phakathi lokukukonda ikhubu ngubani uthi ngiphendule ngesikhiwa andikume ngesikhiwa to the comrades that have sent some chats on the issue that Dr. Kupe should have taken over the reins of this country. I think that the time has come for us to be realistic as Zimbabweans. We have suffered for 38 years and that's not a joke. And we are destroying a generation that we cannot, we will never repair. All what we are saying as Zimbabweans is we've got one enemy, and that enemy is ZANU-PF. And the time has come that we bury all of us our differences and attack that one enemy. We dislodge the enemy, then we can come back and then identify who is fit to run our country. And as the MDC Alliance led by Advocate Nathan Chamisa, who won this election on the 30th of July, I think we did a very good job. What is critical now is for us to make sure that we defend the vote of the people the best that we can because this election was won by the opposition. And then the other question was...
Yeah, besikubuze ngakwe representation, ngamafeature.
Okay.
Proportional yacho ino revei.
Yeah, kulungile ube se confuse ama languages. Uzaqalisa. Okay.
Kana tichienda kusarudzo, mapato eta anenge aripo. Tapedza sarudzo. Ma voters esa votera bato retu re MDC vachivotera isusu tese ano adiwa iwawo. Koitwa pro rata. Ndokunozobuda kuti party yakadai kubhuruwayo vakavhota asi vakawana masiti chete 4. Anditika anowana highest ndiano anowana masiti wawo. Zvichireva kuti kana tichinda kusarudzo isusu vari kutenda pa PR tofanira kuti tibatsire ma 12 constituencies dzekubulawaya ma-firing MPs kuti vakampeni kuti vawane mavotes akawanda kuitira kuti tigane for the 6 seats.
Okay.
Let's say, for example, in Bulawayo 258,000 registered voters, kuvota 240. Out of the 240, isusu we get 230. That means to tell masisa yes, ari 6 tatora. Asi tikati from the 240 to 120, ZANU-PF to 120, takuita half half.
Okay. I want to know
what it's for at a basis. Saka, as you know, PRI, because I see Pacos, tizi tukushanda kufura iyo maaspari candidates acho iwawo.
Ye, kuyabongeka ungakhuluma njalo ngolimi lwesiNdebele okuncazelo ifanayo.
Nxa sikhuluma nge-proportional representation womama, okwenzakalayo ukuthi amabandla ayahamba kukhetho, sizanika umzekelo wako Bulawayo, sithi sihambile kukhetho, basi bethatha amavoti wonke awebandla lethu le-MDC likhokelwa ngubaba u-Advocate Chamisa owanqoba kukhetho lweluka-30 July esedlule khona. Sithi nxa sesihlanganisile inombolo zenezo, sithatha amabandla wonke avotele, bese sisenza ukuthiwa yi-pro rata, labe sabe sihlephelana ikhekhe kulandela ngokuthi wena uthole ukunganani. So yikho ngibona koBulawayo lanxa sathatha amasithi wonke ngu-11 kodwa ku-PR sanelisa ukuthi siphume la masithi ayi-4 ngoba sanelisanga ukuthi thatha amavoti wonke abantu ayirejistile njengamavota. So kuqakathekile ukuthi ku-PR ayisiyo bhakosi ngoba kumele nxa ukuthi uzaba yi-candidate ye-PR usebenze la ma-candidate ama-sparring MPs wonke akuma-constituency wona lawo ngongu-12 ukwenzela ukuthi sithole ama-voters azakwenza ukuthi sithathe ama-voters wonke arejistwayo.
Ye, kuyezwakala
ama-seats ayi-6.
Phosa ukuhambelani nje lokwe-senate laphana ukhuluma uke wathi osokusele ukuthi lidefende ivoti yabantu obungasinxeba indlebe nje ukuthi kuyini eliqoqo ukwenza.
Hayi, ukudefenda ivoti saphiwa imigoqo i-National Council ibandla lethu MDC ekhokelwa ngubaba u-Advocate Chamisa. So sesimelele ukuthi njengoba sesifikile kulowo mgoqo ukuthi ivoti isintshontshiwe thina sinqobile kwenziwani njengebandla sizalazisa ngensuku ezifitshane ezilandelayo ukuthi siqonda ngaphi njengoba sokutshontshe ukhetho siqondiswa njalo nguZulu.
To just maybe go through, I've just got a WhatsApp message from our Big Mike here at VOA, and he's got the figures right here. Women's Quota MDC Alliance have 24 seats. MDCT, Yakupe, that's one seat. ZANU-PF have 35, the total being 60. That's what came out of the Women's Quota right there. So thank you, Mike Hove, for providing the figures for us. But coming back to you, Honorable Kumaro, we heard that there was a National Council meeting today. What transpired, just to round off the program?
We did not have a National Council. We had a National Standing Committee meeting,
yes,
where the elected leadership of the MDC sits, and we had to brainstorm on the political minefield currently in this country,
mm-hmm,
and came up with recommendations, which recommendations we are not at liberty to share with the public until we have been given the go-ahead by the National Council, which means to say we will be soon consulting the National Executive Council,
mm-hmm,
and in turn go to the National Council for a resolution which is then going to be shared with the public.
Mm. Yes, I had already asked you that question and was saying, can you please tell us what's coming up? And
maybe saying, let's just say it in Shona too. Motu zone Shona Zaitika Nasi kubaturenyuri MDC Alliance.
Sebatore MDC rotunga mirwa na baacha misa,
mm-hmm,
tagara se National Standing Committee tikazeya zuru kuitika munyika,
mm-hmm,
tese tukuziva kuti mamirwe kunzeya na kumira moshe. Tabuda nemuono wedu isusu sebatunga mirwa bama kafotera titigadzira kuti tiende ku National Executive tonopakura zvataona isusu kuti vatibatsire kuti vari kuona maonero edu here,
mm-hmm,
tikabva ipapo tozoenda ku National Council ndo varidzi vomusangano ndo vachatiudza kuti tinona ngepi. Asi mazuva anoteerava karai makateya nzeve because sebato reMDC hatisi kumira, toda kudefenda voti yevana vemuZimbabwe.
Aiwa, muri kupuwa mahatsi nemalike panapa. Pana Deben Chawanda ari kuti ndiri ku Pretoria. Blessing Chirinda, Victor Junior Gengo, Tawanda Ndlovu, Joseph Kafa, Kune Su, Jacob Gwapedza, Matthias Jerera, Onias Nzua, Blessing Chirinda na Reason Gwenya vese vari kuti tiri kukunzwai, hanzi tinotenda.
Yes, siyambona lapha Nkosazana Khumalo ugcizelela ke amazwi kaMnumzana Chamisa la ubechilo nje ku Twitter ayikuseni lapha nangiyibona le message yakhe uthi our next move is very crucial for Zimbabwe's future. Things must change. We are currently engaging Zimbabweans countrywide on the steps ahead. We are ready to save you. Tough decisions are about to be made. You decide, we abide. Your wish is our command. What are your thoughts and ideas? Khonoko ukhulunywa ngokwatsazana Khumalo ukuthi basabuzisisa kwabanye kukhona nje abazakwenza, kodwa sitshela ukuthi kuyini, silathi silindele ukuthi sibone ukuthi bayenzani ke njengebandla. Thina okwethu ikuthatha indaba kuphela.
Okunyasekukhuluma.
Yes, siyambonga ke unkosazana Thabita Khumalo ube sichasile lapha labanye ade silabo kuhlelo olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye. I can see everybody's now trying to chime in, but please keep watching, share our live feed, and please keep tuned in. Like what Honorable Khumalo is saying, there is something coming up. They had a meeting today and they have a lot to share, but we are not at liberty, or she was not at liberty to tell us what. Like what Standakile said, Honorable Chamisa actually, you know, tweeted and was also on Facebook today saying, hey, I want to know what MDC Alliance, you know, you as the members, what you would like to see happen in future. So let's wait and see what's going to come out. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye saying, join us again next week here on the Women's Roundtable. You have a very blessed night.